kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita nezaka nekumweo vanoti vakangopuwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemurayiro rekwaChikutuva kune mamwe vanoti vakapuwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nekuti tikaita sezvakaita mbuku medu isu takapuwa mafisi mari. Saka nemaitiro atakaita makomba nemazvari atakaita makomba takaona kuti haitokwani nekuti pamwe muzaje takaita nakapu kapu.
Izvi zvapfirirwa navacosmas masukume vekuwa29 kupikita South vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pano zvinosiririsa ukatarisa ward 4 yekupikita South abereki vakafunga ma2 kg pamusha. Wochibvunza kuti ko2 kg inondisvisepi kuaaa unenge uchitaura indaura kuti munhu wese ari kukanda fetuzeaa mbeu saka zvinosvisepi zvima2 kg.
Hurumende iri kupawo varimi fotiraiza asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuwa13 kupikita West vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Vainotaura nezvezvo zvekuti vakanyimwa mawadhi ose infact vari kutongotaura zvekuti CCC haikori. Vanoti hatitivatigiriwe CCC maifutiwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuya kuzanupiefu.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima masvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobheti musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dati tiri kupuwa vanhu vese hapana kana munhu akatara inyaya yekuti chijemvii kwavo kudistrictar kuarea kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa wadi by wadi government hapana patiripa vanhu kapu. Basa redu sine rechidhomeni harisi rematongerwo yaito agriculture weya extension and advisory.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Takatopa instruction kuvanhu vedu vemusangano kuti vanomirira zvinogoverwa nevashandi vehurumende, vashandi vehurumende namakansera namadzimambo ndovanoita zvinhu ndovaipavanhu ichiri yekugova. Vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ingoendea munonyorwa mazita nevanonyora vaya mukuwa woupeu zvinoitwa munhu bhozi mbeu iri kuuya ndeye munhu wose.
Asi vamasukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri vezanupf.
Then pawadhi 29 panapa vanhu vezano vakatoita mandiro mbeu yakabuda kugmb hatizi mainput yemunhu wese ndingatazisa kuti vanhu vachipuwa maifanira kubviswa ma3c members ese then mbeu iyoyo yaifanira kupuwa ma3c members kana tingangoti vagari vedu yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachivi vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg yefotereza yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pe30 nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora 45 kana kuti $45. Saga re50kg reuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica 90 zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pe52 kana kuti US$52 zvichisvika kumadhora 90 kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora 30 pamakirogiramu 10 kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.